Oya, nyaya vatambu yakasiyana pane dzimwe pakuti ivo ndivo mutungamiri wekutanga munhoroondo yeAmerica yese kuva vachimira mudare vachitongerwa nyaya yatingati pachirungu Criminal Act. So nhasi vari kumira vachinzi vakapomerwa idzo nyaya idzodzi dzokunzi vakashandisa mari dzavo kuvharavhara maissues anga achazoaffecta maelections and zvichingodaro zvichingodaro. But kusiyana kwakaita nyaya yavatrump ndeyekuti nhasi ndivo mutungamiri wokutanga munhoroondo yeAmerica kuva vachimira mumatrades mosva vachideera nyaya dzatikati dziri criminal in nature.
Pane njodzi yekuti vangawanikwa vaine mhosva here?
Zvinhu zvacho hazvina kuti twasa kana kuti tingati iko zvino sezvo dararo nyaya yacho isati yatanga kuti ichave yakasimba zvakadii, but vari kuchuchisa kana kuti maprosecutors vari kuti vane nyaya yakasimba nokuti vachadeedza gweta raimbove ravatrump iro rainzi rakashandiswa kuita iyo vatingati madhiri aya avatrump ari kunzi ari criminal nature, ende uyezve vachadeedzawo munhu ainzi aimbodanana navatrump uyo ainzi iye relationship iyoyo ndiyo yaida kuzama kufaridzirwa. Saka tichitarisawo nyaya idzodzi dzine atingati mawitnesses ari kunzi ari kuuya mudare inoita senge iyi nyaya yakasimba zvayo, but tinoziva kuti idzi nyaya idzi dzomumatare especially macriminal court dare kana kuti maprosecutors anofanira kuprova nyaya yavo beyond yatingati reasonable doubt, kuti hapafanwa pane yatingati doubt zvamuchose kuti vatrump vakapara mhosva. Saka tichaonawo kuti vachuchisi kana kuti dare richaona here kuti umbowo huri kupomerwa vatrump hwakasimba here zvekuti panogona kuva pasina yatingati doubt.
Matara nyaya yekuti zvasati zvamboitika munhoroondo yeupenyu hwenyika yeAmerica. Vamazi, chii chichaitika apa kana vatrump vakawanikwa vaine mhosva?
Vatrump vakawanikwa vaine mhosva vanokwanisa kuva vachienda kujere yatingati makore achatarwa nedare, kana kuti vachaonekawo vachipuhwa mutongo wokuti vanogona kusaenda kujere, but vanogona kupuhwa mutongo wokuti vanogona kuva vachiitawo zvimwe zvinhu zvinozidikanwa nedare. But chinozoitika ndechekuti kana vakabatwa nemhosva zvive zvakutoreva kuti havachakwanisi kuva vachikwikwidza musarudzo dzatiri kuona dziri kuitika idzi, nekuti vanenge vave tingati felon. Saka mafelonis haakwalifai kuva achikwikwidza kuita president. Saka izvi zvinhu zvakakosha sereki kuti vatrump vabatwa vasina mhosva, nokuti zvinokwanisa kuaffecta sarudzo dzegore rinouya.
Mati kana vakabatwa vaine mhosva zvinogona kuvatadzisa kuti varambe vachikwikwidza kuva mutungamiri wenyika. Vanhu muAmerica vangazvitambira sei? Vangati ndezvemutemo here kana kuti vangazotanga kuti ndezvematongero enyika?
Pari zvino tokuona kuti vanhu yatingati pachirungu vakasplita panyaya iyoyi. Vatrump tinoziva kuti vane masupporters akawanda sezvatakaona musarudzo dzakapfuura apa, ende uyezve ivo vari kuvakabudawo zvekare vachitaura kuti nyaya iyi inyaya yekubikira, inyaya inoda kuti vasave vachikwidza musarudzo. Saka masupporters avo anogona kusatambira mutongo uyu zvakanaka, vachitorawo mashoko avatrump kuti vari kupesecutwa nokuti vanonzi vasave vachikwikwidza musarudzo. Saka zvinhu zvokuti kana zvakava zvichizviitika inyaya yekuti inenge ichida kubatwawo zvakanaka even kuvatori venhau kana kuti kune ivo vanenge vachizoona kuti paita yatingati maintenance of peace, because zvinhu zvinokwanisa kusatambirwawo zvakanaka neatingati masupporters avatrump.